mama ive munhu mfaro wandi nawo hauna muganhu shanu kushanu dzarova nashanu teerera shanu dzarova nashanu ndinoda kutenda pese pamakatema shamu muzinga tarise mumu pese pamakabika pese pamakawacha pese pamakabvunza zvataura ticha mama.